One time for the loving, two time for the loving. Baby, give me three times for your loving. All the time for your loving.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. I know that's what you want for me.
Mwani tari ndaga stanga mdini 10 years. Wabiri kwa mwengi tengera tumato ito ya tuwe magitari ndichimba music and dance kwa pa television. Saka tanga kari ndichili mdukusa.
Saka wabiri kiri waichi mchi wakuona utumusikana wea kuto itaje manzu chaifu chaifu.
Wabiri kwa mwengi support asi bubongu njuo wakambu ita nambuzi kone kutambira nokuti vaiti ndirikufana kutanga naenda kuchikoro vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic ndokuenda noita madegree yangu pawakazoona song yangu ya kuplayiwo paredio ndopawakazotanga kuzotsvimbutora serious.
I thought I saw you pass me. Boy, I don't think that you noticed that I got a thing for you. Maybe it's just in my head. You hit me with a bounce back, throwback.
Matambudziko munosangana nawo ndeapi muindastry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo sema artist sevanhukadzi akawanda ende akasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa eku sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. So dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu hana kumbobvira ndadaro takakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhayaiwo kumashow, vanoda kukuteererai, vanokuwanai kupi?
Ndinowanikwawo pasocial media. Ndinonge ndichinziwo Reich REICHH pamasocial media platforms ose. PaYouTube ndakanziwo Reich ZW REICHH.
Mune mashoko amunoda kupawo vano kutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kune andonditsigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nokuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomumiririra kunge manager kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was the Friday, nasty Friday kudai. So chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo mudariro nhasi.
Saka ndakabudisa kasong kangu kanonzi Ucharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyright haisi song ya holiday, song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiyo yandinoda kuti tinzwe muzvara.